Vataura nevatori venhomo Harare mushure mekushanya kwesvondo kwakaitwa nemasangano aya vaimbova nhengo yedare reCongress kuAmerica vaDavid Dreyer vati vari kufara zvikuru kuti pane zvinhu zvakawanda zvaitwa neZimbabwe mukugadzirira sarudzo zvasiyana nesarudzo dzakapfuura. VaDreyer vati vari kufara kuti Zimbabwe yakagadzira gwaro idzva revavhoti kusiyana nenyaya dzemhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika, kuzvipira kwehurumende kuita sarudzo dziri pachena, kubvumidza vekunze kuti vazoongorora mafambisirwo esarudzo pamwe nedanho rakatorwa nematare rekurambidza madzisho kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika. Kunyange hazvo masangano aya achiti ane zvaakafadza panyaya yegadziriro esarudzo, VaDreyer vatiwo hurumende inofanira kutora matanho akasimba panyaya yekuona kuti gwaro revavhoti rapiwa kumapato ari kuda kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya, nekuona kuti gwaro revavhoti iri raongororwa nevanhu kana masangano akazvimirira. Vatiwo komisheni inoona nezvesarudzo inofanira kuona kuti kudhindwa kwegwaro revavhoti kwaongororwawo navose vane chekuita nesarudzo uye kwaitwa zviri pachena uye zvinofadza mapoka ose. VaDreyer vati sezvo hurumende yava munangagwa yakapinda mumasimba kuburikidza nekupindira kwakaita masoja munyaya dzezvematongerwo enyika, zvakakosha kuti hurumende ibvise masoja anonzi ari kumaruwa.
We need to deal with this question of the military circulating
through. Tinodawo kuona kuti nyaya yemasoja ayo anonzi ari nyika yese yakadziriswa kuitira kuti vanhu vavhotere pavanoda vasingatye. Tiri kudawo kuti kudziriswa kwevanhu nezvekuvhota kuitwe zvakanaka. Izvi ndizvo zvimwe zvinoda kuitwa uye hurumende yakatoziviswa nezvazvo. Saka vamwe vedu vachasara muno vachiramba vachitaura nevatungamiriri veZEC. Hazvisi nyore, asi tinoona kuti sarudzo idzi dziri sarudzo dzinoyemurika. Izvi ndizvo zvezvimwe zvinhu zvinoda kugadziriswa.
Again, one that can be recognized, a number of these questions need to be addressed.
Izvi zvinouyawo apo mapato anopikisa ari kugunun'una nenyaya yemasoja anonzi akadirwa kumaruwa, uko kwaanonzi ari kushungurudza veruzhinji. Imwe nhengo yezvikwata izvi, izvo zvanga zvichishanda pamwe chete paongororo iyi, amai Catherine Noon vanove nhengo yedare resenate kuIreland vatiwo vakuru vemauto vanofanira kuzvipira kutambira zvinenge zvabuda musarudzo.
Ensure military respect for election outcomes.
Vakuru vakuru veZimbabwe Defence Forces vanofanira kutaura pachena vachiudza ruzhinji rweZimbabwe kuti vachange vachitambira zvichabuda musarudzo ichaitika gore rino nemamwe makore ese achatevera. Uyezve vakuru vakuru veZimbabwe Defence Forces nehurumende yemuno vanofanira kuregedza kutaura kana kuudza vanhu zvinoratidza kuti masoja achange asingatambiri zvichabuda musarudzo.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vaurayai Zembe vanoti zvataurwa nemasangano aya zvakanaka chose. Vati chiri kunyanya kuvanetsa sebato ndechekuti veruzhinji havasi kuzopiwa mukana wekuvhota musarudzo dzegore rino, zvikuru seizvo zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Dare reConstitutional Court rakatura mutongo wekuti zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvikwanise kuvhota zviri kunze ikoko, kutsara kwevanhu vari kushandira hurumende vari kunze kwenyika.
Chara vakasununguka. Izvo zvino kune nyaya iyo yokuti nomination yanzi musi wa14 June, asi hapasati pabuda nyangwe voters roll iyo. Saka vanhu vanogonominata sei? Nekuti nguva iri kutopera, nguva yekuti vanenge vachidomwa vatsigirwe nemunhu anenge ari muvoters roll iri kupera. Saka apapa hatiti zvinhu zvinoita zvisvaka zvisitsotsi, totarisa zvekunyaya dzekufamba kwamashoko ZBC TV, ZBC radio station nana Herald namapepa ose evanhu anotsoropodza zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe nokuda kwokuti iopposition. Hationi zviri zvinhu zvakanaka, nekuti iko zvino izvi toda mweya mutsva. Hatichati mweya wataka waiitwa naRobert Gabriel Mugabe waparadza nyika kusvika panapa. Saka kana toda kugadzirisa zvinhu, ngatibudai pajekerere, tiite sarudzo jekerere, vanhu vadzike, hurumende yavo vakasunungura, kwete kuti mitemo yaishandiswa naRobert Gabriel Mugabe kutsvairira vanhu ndiyo yaishandiswa futi iko zvino izvi. Vanhu vakabvisa Robert Gabriel Mugabe gore rapera. Isu seDemocratic Party tiri kuti ndo sarudzo yokutanga yakatoita ya2018, nekuti kune sarudzo yokutaura namahwi vanhu vakati huhwii kuti hatichamudi. Isarudzo iyoyo, nekuti kubva zuro, kubva kare, vanhu vanga vasingabvumidzwi kuita nhange mutange kana mapise emusarudzo dzakasunungwa dzokubvisa Robert Gabriel Mugabe. Wairambira pashandisa mitemo isina kubva kuvanhu. achishandisa mapato mapazi hurumende achishandisa mauto achishandisa mapurisa achishandisa masiyao zvinova ndizvo zvinhu zvezviri kugunununa pasarudzo ine
zvichakadai mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvinafundo Wolfman Ncube vakurawo nechihwai vati hapana chinotadzisa zeki kugadziriswa zvinhu zveshoma zvasara kuitira kuti sarudzo dziitwe zviri pachena vachi hapana mutemo unoda kuvandudzwa kuti zeki iite zvinhu zvinoyemurika
nyaya yehombende yesecurity yeballot paper vanhu vavezimbabwe vanoda kuziva kuti risara riri kuprindwa kupi nani uye richachengetewa sei muzimbabwe kwozouya nyaya yeaudit yevoter roll tine dambudziko iroro nokuti tine mamwe mazita tiri kuona evanhu vavane ma100 years vari pavoter roll pazuva ranhasi zvinhu zvatoona kuti padzoka dambudziko riya rokuti voter roll redu roda kuchenesewa tine dambudziko guru zvikuru nemasoja atiri kuona mumarural areas vava kunzi mabhinya vava kuita sevanotyisa vanhu vachitenderera imomo achiti vatiri maretired soldiers saka zvinhu zvichakatibata asi hatina chokwadi kuti zanupf nezek vari kutaurira maobserver teams chokwadi nokuti havasi kunyatsotaura patiri kukonana isu hatisi kuona kujeka kwesarudzo dziri kutevera kana zvinonyuto zvedu zvisina kugadziriswa
masangano maviri aya akurudzirawo mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa kuti vabude pajekerere vachitaura kuti hapana achazoziva kuti munhu anenge avhotera papi kuitira kuti veruzhinji vasatiro kuvhotera pavanoda musarudzo dzemwedzi unouya masangano aya akurudzirawo kuti vaongorori vesarudzo vabvumidzwe kupinda munyika nekukasika uye kuti zek izivise vese vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino kuti ichafambisa zvinhu sei pakuziviswa kwezvinenge zvabuda musarudzo paine nguva masangano aya akurudzirawo masangano enhau zvikuru sei ehurumende kuti aburise nhau asina kwaakarerekera kuitira kuti veruzhinji vawane nhau dzisina divira dzakarerekera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas